Hurumende inoti yakagadzirira kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzekunze mushure mekurimirana kumuganhu nenyika dzakawanda. Svondo rapera, Zimbabwe yakabvumirana neSwitzerland kunyorerana chibvumirano chekuti hurumende mbiri idzi dzitange kudyidzana. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakaita musangano nevamiriri vehurumende yeSwitzerland paine chinangwa chekutanga kudyidzana uku. Kunyange hazvo Switzerland isiri mugungano reEuropean Union rakatemera vakuru veZANU-PF zvirango, ukama hwenyika mbiri idzi hwanga husina kumira zvakanaka. Switzerland inoti yainge isingafare nematongero ehurumende yeZimbabwe ichiti yainge ichityora kodzero dzevanhu. Ukuwo Zimbabwe ichiti Switzerland iri kufurirwa neBritain nenyaya yekuti hurumende yavaMugabe yakatorera vachena minda. Asi vaChinamasa vanoti vagadzirira kugadzirisa nyaya iyi. Vachitaurawo kumusangano weGroup of 77 plus China kuBolivia svondo rapera, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakatiwo Zimbabwe yagadzirira kudyidzana nenyika dzekumawirira. Mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaAldo de la Risha vanotiwo mukupera kwegore sangano ravo riri kuronga kuti riite musangano wekuvamba kutangazve kuti ringe richidyidzana nehurumende yeZimbabwe. Asi vamashiri vanoti havaone izvi zvichibudirira nekuti Zimbabwe iri kuenderera mberi ichityora zvibvumirano.
Zimbabwe haina kumbogadzirira kuda kudyidzana nedzimwe nyika dzekunze zvinenge zvakati zvakajeka. Haisi kuzviita iri kutsvaga kuda kutsvaga kudyidzana, iri kutotsvaga zvekuda kuti hurumende yaMugabe inge ine maturo ipihwe hunhu hwaisina. Hwatinoziva kuti hai yakagara isina maturo pakuwana kwayakawana matongero acho pasarudzo yakaitwa muna 2013.
Imwe nyanzvi nyaya dzezveupfumi vaWashington mehlo makuru avanoshanda nesangano reResource Exploitation Watch vanoti vanoona ukama pakati peEU neZimbabwe huchigadziriswa mukupera kwegore. Kunyange hazvo Zimbabwe iri kutaurirana neEU ichiri kuenderera mberi ichiendesa EU kumatare edzimhosva nenyaya yezvirango. Izvi zvinonzi negweta uye varichipanga mazano musangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga hazvina nematuro ose.
Nyaya yekuti Zimbabwe inoramba ichienda kumatare kuti igadzirise kudyidzana neEU haishandi zvakanaka. Chinodiwa ndechekuti kana Zimbabwe ichida nhaurirano kwadzo neEU ngaimbomira zvekumanya kumatare.
Zimbabwe payakarimirana kumuganhu nenyika dzekumawirira yakabva yati yainge yoringa hayo kumabvazuva ichizemberana neChina. Zimbabwe yakatanga ichirova bembera kuti yainge ichazopiwa mari inosvika mabhiriyoni makumi matatu neChina, asi pazvisina kubudirira hurumende yakazoti yaizopiwa mabhiriyoni gumi ndokuzoti yaizopiwa mabhiriyoni matatu. Asi yakazogumawo yoti yaizenge yoona mamiriyoni mazana mana emadhora kubva kuChina. Asi zvose izvi zvakakona ng'anga murapwa achida. Kunyange vamwe vari kugunun'una nemashandiro eChina, dzimwe nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti China yaunza mari yakawanda munyaya dzekurima, kufambiswa kwemashoko, kugadziriswa kwemigwagwa nezvimwe. Asi nyanzvi idzi dzinoti China iri mubhizimisi, nekudaro hurumende yeZimbabwe haingatarisire kungopuwa mari pachena pasina chibatiso kana urongwa hwakati tsvikiti hwekuzodzosera mari iyi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti kuti Zimbabwe ibude mumadhaka mairi inofanira kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzekunze. Kuti ukama nenyika dzekunze huchaumbiridzwa zvakare here pakati peZimbabwe nedzimwe nyika? Aiwa, pakadai vanasoro jena vanoti totenda maruva tadya chakata.